chokwadi kuti makesis edu COVID-19 tarisa vanakabatwa nechirwere ichi. Nezuro tinoona kuti vanga vatowandirei kumatepereland. Izvi zvine zvazvinotiudza panhau yekutapuriranwa kuri kuitwa chirwere ichi munzvimbo idzi. Asi tinofanira kuziva kuti tikatarisa nyika yedu vanhu vari kufamba chaizvo nekuda kwekutsvaga raramo. Nokudaro hapana chinotadzisa munhu ari kumatepereland nhasi kunge ari masvingo kana kumidlands. Saka nokudaro ringangova riri dambudziko rinanzi riri kumatepereland pari zvino. Asi tinoziva kuti kuparira kwechirwere ichi kune dzimwe nzvimbo chinhu chinogona kusatora kana mazuva. Saka kunyange avo vasiri kumatepereland tinofanira kungwara uye kudzivirira chirwere ichi. Zvimwewo ndezvekutiwo kumatepereland vanhu vanogona kunge vari kuenda kunoongororwa chirwere ichi, zvinova izvo zvinoisa kuti vakurumidze kubatwa chirwere ichi vorakwa.
Mataura nyaya yekuti vanhu vanogona kunge vari kuzvipira kuenda kunoongororwa chirwere ichi mumatunhu iyoyo eMatepereland neBulawayo. Zvinhu zvamungataura here kuti zvingaitwa nevanhu munyika yose?
Kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda vachida kuongororwa. Tikatarisa tinonzwa vanhu vachitaura mastreets, chirwere ichi chakutopera, chirwere chishoma. Saka nokudaro zvimwewo ndisiwo vanhu tinoregera kuenda kunoongororwa. Nokudaro nokurudzira kuti vanhuwo kana vachinge varwara vaongororwe chirwere ichi nekukasika. Vanoongorora vanokwanisa kungoongorora masembozi avanenge vapiwa. Nokudaro zviri kwatiri isusu seruzhinji rweZimbabwe kuenda kunoongororwa chirwere cheCOVID-19.
Mashoko api amungasiyira vateereri pane inonguva pamusoro pekuti vange vachingwarira chirwere ichi?
Tinoda kunyatsodzivira nyaya yekuti chirwere ichi hachisati chapera. Tiri kuona izvozvi tiri muna November, December tikatanga kuita zvokuenda kunzvimbo dzekushandarira mapachi munozivi anowedzera muna December. Tisingatedzeri nzira dzokudzivirira tinoona kuti hapishamisi tikaona makesi awedzera zvakasimba. Uyewo kuhurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kuteedzera here mutemo kuitira kuti kupatwa kwechirwere kusanyanye. Nokuti ndoona tikasateedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna taisireva. Isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kupararira kwechirwere.